Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru wakanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo kukadzi 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti, hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe masangano anomirira vanotengesa mumigwagwa anoti gore rino riri kuratidza kuti zvinhu zvichange zvakaoma sezvakaratidzwa nekusafamba zvakanaka kwezvinhu munandira. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica tichange tiri kukurukura nezvechirwere cherurindi kana kuti tuberculosis TB icho chinonzi chakatekeshera muguta reKansas kudunhu reKansas. Mutungamiri mutsva weZimbabwe Football Association ZIFA vanqobile magwizi vovimbisa kuti nhabvu ichange yotambirwa muNational Sports Stadium munguva inotevera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomirira vanotengesera mumigwagwa yemunyika anoti gore rino riri kuratidza kuti zvinhu zvichange zvakaoma sezvo mwedzi uchangobva kupera wandira usina kufamba zvakanaka kuruzhinji rwenhengo dzavo. Vanotengesa mumigwagwa vanonzi vari kuchema nenyaya yekubvunzwa mitero nemapurisa pamwe nekubhadhariswa mari dzechioko muhomwe kana vasina mitero. Munyori mukuru werimwe remasangano aya reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisbourne Malaya vanoti vari kugara vari mumisangano nemakanzuru yekuzeya kuti vangagadzirisa sei matambudziko ari kusangana nevanotengesera mumigwagwa. Taedza kubata meya vekanzuru yeHarare vaJacob Mafume kuti tinzwe divi rekanzuru yavo asi nhare dzavo dzange dzisingadavirwe. Studio 7 yaedza zvakare kunzwa divi rehurumende pamusoro penyaya iyi asi nhare dzavo dzange dzisingadavirwi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMalaya.
Pachokwadi pari zvino kutengesera mumugwagwa hakusinyore. Vemutemo vakazara mumugwagwa havasi kuda kuona vanhu vachitengesera mumugwagwa. Saka wekiti nagonzo huri kuramba vakati wandei mumugwagwa. Saka vanhu vazhinji vamwe vakutorwa zvinhu zvavo, vamwe vachitosungwa, vamwe vachienda kumadzitare ezvimhosva, vamwe kana vasina mari dzekutobhadhara mafaindi kugona kutopedzisira vatomboendawo kuzvitorongo. Nekuti mutemo uri kuedza kusunga kuti vanhu vasatengesere mumugwagwa. Saka hazvisi zvinhu zviri kutinakidzei kuona. Tiri kuvimba kuti kubudikidza nekungokurukura kwatinochitawo nevezvemutemo zvichida vachazoitawo muiono wakasiyana wokudzwisisa kuti vanhu vaitengesera mumugwagwa pane kuti vave vanhu vanonzi vari kutyora mutemo chete. Paisikuwo nzira dzekuti vapiwe pekutotengesera pacho pakasungunuka votengesa vasingashungurudzwa kuitira kuti vararamise mhuri dzavo.
Tichitarisa iro gore ra2025 shuwiro yenyu ndeyeyi seavo vanomirira vanotengesera mumigwagwa?
Tikuvimba kuti hurumende nevezvemutemo vachagadzirisa nyaya iyo kuti malocal authorities aise pekutengesera pakawanda. Vanhu vanoite nepanzvimbo pekutengesera pakanaka pane mvura pane mumvuri kuti vashande. Saka zvizvi zvatisarisa gore rino zvichaongororwa nevemutemo kuti vazogadzirisa.
Munoona zvichigadzirisika sei semaonero enyu?
Shuwiro edu ndeye kuti utungamiri wenyika edu nevano tonga maguta atinoti maloko authorities basvike pachidano chekusaramba vachingopa mhosva vanhu vanotekesera mumugwagwa vachivaona sevanhu vakashata munyika. Vasviko badano rekunzwisa kuti vanhu ava havana veZimbabwe. Kutengesa mumugwagwa kwavari kuita vanenge vachitoda kuedza kuti ivo vararame uye vararamise mhuri dzavo. Mari dzavari kutotengesedzo ndo dzimwe dzavari kubhadhara. Mitero iri kuita kuti makanzuro acho aramba achishanda. Mitero iri kuita kuti vana vaende kuzvikoro. Kana vana vakarwara vatonoenda kuzvipatara sezvo zvipatara zvedu zvaakubhadhara. Saka tirikushuvira kuti pave nenzira inoonekwa kuti vanhu ava vatengese vasingashungurudzwa. Mitemo iri kushandiswa kushungurudza vana. Isu tinoona kunge iri mitemo yehudzvanyiriri. Nyika isati yawana kuzvitonga. Ngaibviswe mitemo iyi. Vana veZimbabwe vashande vakasungunuka. Pavanenge vachishanda vakasungunuka, hurumende ichitwasanudzawo upfumi hwenyika kuti mabasa awanikwe akawanda. Vanokwanisa kubuda mumugwagwa vachienda kunoshanda kumabasa voenda yatinotiwo pachirungu decent employment. Saka kuti zviitike zvekutoda kuti hurumende itombodzikama isarambe ichingoita zvekungoshungurudza kutengesa mugwagwa. Yotonzwisisa kuti ndomamiriro akaita nyika yedu. Totoita chikamu nechikamu kuedza kutwasanudza izvozvo tichiita mainvestments anoita kuti vanhu vaone mabasa vachienda kunoshanda zvakanaka. Vanotengesera mugwagwa vachivakirwa pekushandirawo pakanaka voshandawo vakasungunuka. Munhu wese wofara, nyika yova nerugare.
Avo vange vari munyori mukuru musangano reChamber of Informal Economy Associations vaWisdom Malaya vachitaura vari parunare muHarare. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti guta reKansas City riri mudunhu reKansas muno muAmerica riri kutarisana nedambudziko rekupararira kwechirwere cherurindi kana kuti tuberculosis, uye vari kukurudzira vanenge vafungidzira kuti vabatwa nacho kuti vaende kuchipatara nekukasika kunoonekwa navana chiremba. Tatanga nekuvhunza Dr. Ranga kuti munhu angazive sei kuti abatwa nedenda iri.
Tuberculosis kana TB chirwere chinokonzerwa nebacteria inonzi Mycobacterium kana kuti utachiona unonzi Mycobacterium. Chirwere chatinoziva vanhu vakawanda muZimbabwe vanoziva chinonzi tuberculosis, vanhu vanenge vachikosora nekutazvikararwa vachizoda zvetreatment pamwe inotora 6 to 9 months. Kunoku kunyika dzakati budirirei sekunana America haingowanikwe munzvimbo dzese dzese, inonyanya kuwanda kuya kune kwatinoti low social economic status nekwatingati mahigh density areas ekuti vanhu vanenge vachigara vakambunyikidzana. Saka ikatanga nemunhu wani inobva yaparadzira, nokuti pakukosora paya tachiwana wetuberculosis unobva wapararira. Saka kunzvimbo dzakaita sana Kansas depends area inenge yatanga chirwere. Most of the state yekukansas may not have the disease but it will be localized kuma high density areas.
Vanhu vanenge vari munzvimbo iyi inenge yawanikwa chirwere ichi cheTB vangaziva sei kuti vane chirwere ichi?
Kuziva kunosanganisira iko kuita yatinoti positive conduct. Kana munhu akagara munzvimbo imwe chete kana mumba mumwe chete nemunhu ane chirwere chetuberculosis, that's a high risk factor, nokuti anokwanisa kutapurirwa chirwere kubva ipapo. Kuzoziva kuti ane tuberculosis iri active zvinosanganisira kukosora, kudziya muviri, kuita kupera simba kana iko kupera muviri, pamwe anoita makararwa anenge ane ropa. Ndo mamwe masymptoms atinokwanisa kuona yetuberculosis.
Imo muno muAmerica vanokurudzira kuti vanhu vaite sei vachinge vawana vachiratidzira zvamataura izvi?
Chavanonyanya kukurudzira Marvelous ndechekuti vanhu ngavakurumidze kuenda kunoonekwa nanachiremba, vaonekwa nanachiremba voitwa matest nekukurumidza kuona kuti chirwere chetuberculosis here. Kana chiri chirwere chetuberculosis vanenge vachifanira kuzoitwa iwo isolation vari kuwana treatment kusvika yapadanho rokuti haichaparadzirwa kune vamwe. Uyezve vanoita yatinoti conduct tracing, yekuti kana munhu waana anayo mumba kana vanogara navo vese vanenge vakuda kuti vaongororwe nokukurumidza kuti chirwere chisaramba chichiparadziwa. Saka chikuru kukurumidza kunoona vana chiremba voongororwa.
Avo vange vari nyanzvi yezveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura nesu vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Vateereri hechino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kudzvanya pakanzi Follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patino kupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Christopher Musodza, avo vanova nyanzvi munyaya dzezveartificial intelligence uye vachitungamira sangano refunga AI Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Yaunoti artificial intelligence muchirungu, kana kuti AI, injere dzinenge dzapo pamakombiyuta kana mafoni dzinoita kuti makombiyuta kana kuti masoftware epamakombiyuta kana kuti mafoni agone kuita mabasa anowanzoitwa nenjere nevanhu nenjere dzevanhu, anoita kuti makombiyuta akwanise kufunga, akwanise kudzidza, akwanise kuita sarudzo, akwanise kuongorora data kana kuti mifananidzo, ona kuti uyu ndiitendai, uyu nditawanda, uyu ndibrenda, nekunzwisisa mitauro, nekuita mabasa akawanda wanda anowanzoitwa nemunhu ane njere. Ndo inonzi AI iyoyo.
Ichauya here kana kuti yakatouya kare tatova mairi muZimbabwe?
AI iyi yatovepo kudhara, zvataishandisa ana Google aishandiswa yaye nana Facebook aishandiswa, vainga vane AI yanga irimo, asi yanga isiri AI yakazotanga kuzopembedzwa mazuva ano. AI yakazopembedzwa mazuva ano ndeyekutoti unotogona kutotaura nayo uchitoibvunza zvinhu ichipindura sekutaura kwatinoita nevanhu. Saka AI yapo mumaWhatsApp atinoshandisa, WhatsApp ine AI, paintaneti yapo AI, vanhu varikuishandisa, vamwe varikuishandisa kutoita homework chaiyo, zvekuti vatovabvunza, vamwe vanotobvunza AI kuti ndinyorere rondedzero vanenge vapiwa muchikoro, yonyorera rondedzero. Ka AI yatotekeshera vari muzvikoro, vana vechidiki vamwe vakuishandisa. Kana mukatarisa paWhatsapp paipa, mukataipa kana mimwe mitsara kana mukaibvunza zvinhu, munotoona AI yepaWhatsapp yakutopindura, makutogona kutotaura nayo sekutaura kwamunoita nemunhu. Nekuti AI zvasekutaura kwatamboita injere, yaane njere, yakupa foni, yakupa kompyuta, yakupa maprogramu, yakupa intaneti, yakupa zvese zvairi kushandiswa, njere dzaidzadza dzatajaira kuti dzinenge dziri muvanhu, mabasa anowanzoitwa nevanhu aya AI yakui.
Ingabatsira nenzira dzipi?
AI ichatibatsira nekuti kana makombiyuta agona kuita zvinoitwa nevanhu, zvakureva kuti vanhu vanoneta sekuzoka tunoita. AI nete, AI harare, makombiyuta harare. Saka kana mabasa anoitwa nevanhu achida kuti vanhu vazorore, agona kuitwa neAI. AI tuliona iri kushanda muzvipatara, iri kushanda mumafactory, vamwe vanogadzira mota, vanoita nevamwe vanoita mabasa aya anoda maths dzakawanda, kana kuongorora data rakawanda, kuongorora information yakawanda, AI iri kubatsira. Vamwe mapurisa zvakare ari kubatsirwa neAI yatinoti iyaya inoshandiswa nemakamera, maCCTV, kuongorora maboda, kuongorora kuma airport AI rushandiswa yekuti inogona kutotaura kuti no tenda yapfuura pana bekuti AI inogona kushandiswa yatinoti face recognition anova ari mabasa aiwanzoitwa nevanhu but AI yakugona kushandiswa iyo saka 24/7 mabasa inoti AI inete kompyuta inete magetsi simagetsi ako chete naanenge achingoshandiswa AI muongororo yedu tirikuona kuti munyika dzakapfuurira dzirikutoshandisa kana kumatongerwo edzimhosva kune vanorapa kunenge kusina madokta kuya AI imwe iri kugona kupindura mimwe mibvunzo inenge ine vanhu nguva dzose nekuti inenge iripo 24/7 AI iri kubvumira vanhuwo futi kuti vawane yatinoti access to information nekuti ukaibvunza inokupa information inogona kutsvaga information nekuti inogona kuenda through data rakawanda kupfuura vanhu munhu anogona zvinogona kumutorera nguva kuti agone kuverenga manewspaper ese ari pasi rose asi kompyuta inokwanisa kuzviita nao kana kompyuta ichikwanisa kuzviita kuprocesa data rakawanda yozokwanisa kuzofunga futi tinoona kuti tinobatsirika
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita nava Christopher Musodza nyanzvi munyatsa zvekushandiswa kweartificial intelligence uye vari mukuru wesangano refunga AI Africa tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya ini ndini Tavo Kancube ndiri muWashington DC
tinotienda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki ino inefenyuro yestudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondi pasimba
Yesu simba rangu
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunowanzopiwa na Evans Zininga weStudio 7 Viki rino ndini ndiri kukupai tine hurukuro na mufundisi Rebecca Makai vekereke ye Praise Covenant International Church imo muno mu America tinokuchingamidza ine mufaro mufundisi mungatitsanangurirewo nezvekereke yenyu here
kereke yedu iri mu Minnesota mu United States of America mu St. Paul ndoma tinopindira ma Twin Cities kereke yedu tinoona matamwari mumwe chete na Jesu Kristu mwanakomana wake tichitenda mumweya mutsvene tichigaidwa neshoko ramwari rinova ndiro bhaibheri
zvakakosha sei kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muamerica nekune dzimwewo nzvimbo varambe vachienda kumakereke uyezve imi muchange makatarisa chii gore rino ra 2025 sekereke
tinokurudzira kuti vanhu vanobva kuzimbabwe vatsvakewo makereke anotungamirirwa namazimbabwens kunyange dai zvedu tinoona kuti panguva ino tinenge takasangana nevamwewo vanobva kune dzimwe nyika sechechi yedu nevamwe vanobva kukenya tine vamwe vanobva nanigeria liberia nekune dzimwe nyika dzakasiyana nevemuno varipo asi mazimbabwens zvekare aripowo pakati pedu zvinoita zvinobatsira kana mukauyawo mune muchitungamirirwa namufundisi ari muzimbabwen nekuda kwekuti hatizokanganwi zvachose tsika dzedu dzekumusha kana tiine mamwe marudzi vakatosiyana tinoita zvirongwa zvakasiyana ngatiti munhu afirwa munyika muno mukana wafirwa unongofonerawo mufundisi vanongoisawo notisi zvatoperawo zvakadaro vozouya musi wamunoviga asi isu nekuda kwekuti tinoziva chivanhu chedu chekuzimbabwe samufundisi kana mumwe akafirwa anenge ari ega munyika munomu asi mufundisi unoenda unonomira naye kusvika takwanisa kupedza basa rekupedzisira saka ndo chimwe chinhu chimwe chete chinokosha kuvawo nemufundisi wekwamunobva kumusha mamwe matambudziko unomanzwisisa nekuda kwekuti tinobva kumusha kumwe chete
shoko renyu reiro gore rino ra 2025 nderekuti chii
gore rino tiri kumhanya neshoko rekuti mwari wezvizhinji God of Abundance tiri kutaura kuti mwari ndevezvizhinji kana kuti mwari vanopa zvizhinji nekuda kwekuti tinoona kuti semakristu tinenge tinogutsikana nekutambudzika asi wotarisa mwari unoona kuti mwari ane chishuwiro chekutipa zvakawanda sevana vake kubva mukatarisa mubhuku yaMateo 3 yechechedu iri pana Mateo 6 verse 3 33 inoti chekutanga tsvakai kururama neumambo hwaMwari zvimwe zvose zvinozowedzerwa kwamuri kureva kuti Mwari anoda kuti isusu sevana vake tifambe muhuzhinji anoda kuti tizive kuti ndibaba vanotipa kunyange dai tisina Mwari anoda kuti tise kuvimba kwedu maari muna vaFiripi 4 verse ya 19 inotaura kuti Mwari wandinonamata uchakupai zvose zvamunoshuwira maringe neupfumi hwake huri muna Kristu Jesu Mwari une shungu dzekutipa zvizhinji Mwari une shungu dzekuita come through kana tichitambudzika tine matambudziko anoda kuti tiave sababa kwatiri ndosaka achibvunza mukaverenga mubhuku yaMateo anobvunza kuti nai kweinimi muri panyika vana baba vari panyika mwana wenyu akakukumbirai chingwa munomupa dombo here akakukumbirai hove munomupa nyoka here kuti zvino kana ini vana baba vari panyika muchigona kupa vana venyu zvipo zvakanaka zvakadiwo nababa venyu vari kudenga saka tiri kutarisa kuti Mwari anoda kuti vanhu tisatambudzike hakusi kuda kwaMwari kuti tive varombo hakusi kuda kwaMwari kuti titambudzike hakusi kuda kwaMwari kuti tive vanoshaya nekuti mukatarisa kubva pana Genesis 1 pavhesi ya 28 inotaura kuti Mwari wakaropafadza munhu wese muchisikwa chese chakasikwa naMwari Mwari akatiropafadza munhu umwe neumwe pauri une ropafadzo rauinaro asi muvengi haadi kuti tifambe muropafadzo iroro anoda kutiita kuti tive varombo asi Mwari wedu mupfumi Mwari wedu ane zvese Mwari wedu unotipa zvatinoshayiwa asi tinoda kungoziva chete kuti ndo zvandiri handisi murombo saka Mwari ari kuda kuti gore rine titarire pana vaEfeso 3 verse ya 20 inoti zvino kwaari iye unogona kuita zvikuru-kuru iye unogona kuita zvisingagoni kuenzaniswa anoita zvinonzi zviri immeasurable anoita kupfuura zvatinokumbira kana zvatinofunga maringe nesimba rinoshanda matiri simba rinoshanda matiri iroro ndosimba rakamutsa Jesu kubva kuvakafa saka tiri gore rinokumhanya nenyaya inokosha kwazvo nyaya yekuti vanhu vazive kuti Mwari chishuwo chemwoyo wake kuti tiwane zvinhu zvose zvatinokumbira
tiri kutaura nemi panguva iyo paine njodzi yakaitika imo muno muWashington DC apo pakawanikwa ipo ndege mbiri dzichiwanikwa dzichidhumana imi sevafundisi muri kubata sei nyaya iyi
Inyaya iri kubata mwoyo yedu zvakanyanya tiri kunamatira vakarasikirwa tiri kunamatira hama dzakarasikirwa nemakambani wayo zvakare nevose vari kurwadziwa panguva ino asiwo tikadawo kuzvitarisa tiri kungodzisa tadikani tiri kutongorarama mazuva ekupedzira ndosaka tiri kuramba tichipa vanhu yeuchidzo yekuti vadikani garai makagadzirira nekuti chokwadi ndechekuti hatichazivi musi wacho asi wava pedyo saka zvechokwadi ngatigadzirirei tingogara takagadzirira nekuti mukada kutarisa hapachisina paunoti ndiri sefu saka amazuva ekupedzisira ngatigadzirirei asi tiri kuchema navari kuchema tiri kuchema nevakarasikirwa
tinotenda mufundisi Rebecca Makai tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa Munhau dzemitambo, mutungamiri mutsva weZimbabwe Football Association ZIFA vanqobile magwizi vari kuvimbisa kuti nhabvu ichange yotambirwa muNational Sports Stadium mitambo ye-2026 World Cup isati yatanga zvekare muna kurume. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vamagwizi vanoti vachaita nepese pavanogona napo kuti National Sports Stadium ipere kugadziriswa nechimbi-chimbi. Kuitira kuti ishandiswe zvekare nezvikwata zvenyika. Vanoti vari kuda kuti nhandare iyi ipere gadziriso mitambo yeZimbabwe ye-2026 World Cup isati yatanga zvekare muna kurume.
We are keen to bring back our team, national team, to play back in Zimbabwe as soon as possible.
vamagwizi ndo vari kutungamira vari kuita basa rekuisa zvigaro kana kuti bucket seats munhandare iyi ayo akatengwa nekambani yeSakunda Holdings kubva kuChina. Zimbabwe ine mitambo mitatu yepamusha ye-2026 World Cup qualifiers neBenin, Rwanda neSouth Africa. Mutsigiri mukuru weZimbabwe Warriors vaChris Romario Msekiwa vanoti basa rekutanga rebhodhi idzva reZifa iri rinofanira kuve National Sports Stadium sezvo vamagwizi vari mukati nebasa riri kuitwa munhandare iyi.
Tiri kuti kune the new ZIFA board ya president vamagwizi ndiri kufara kuti vakanga vane basa ravangu vari kuita rekuisa mabucket seats vari kumhanya mhanya. Saka tiri kubasa ngariperero mabhora titambire magames edu pamusha. Hatifanira kutamba neSouth Africa Orlando Stadium, tinofanira kutambira kuNational Sports Stadium.
Pari zvino Zimbabwe iri kushandisa nhandare dzemuSouth Africa semusha wayo sezvo isina nhandare inokodzera kutambirwa nhabvu nevekune dzimwe nyika sezvinodiwa neFIFA. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaMaxo Matonzi vanoti vari kufara nekuuya kwakaita zvigaro zvitsva zvakabva kuChina, asi vachikurudzira kuti basa riri kuitwa muNational Sports Stadium riitwe nechimbi chimbi.
Things must be done on time. Once them could you have been in action, my ground all gathered. Not only my bucket, including Karawate, Fiajona, and all other facilities, my changing rooms. Both calf, no one who has one on top of it. One of them grew up as a basa.
Bama Gwizi, Barutenga Mira Bodhi, Ija, Rusanganska Vateve, Zeriva Vaviri, Ba Kennedy Ndebele, Namzare, Loveness, Mukura. Dzimwe nhengo dzebhodhi iri. Ndimuzvare kudzaika dzombe, muzvare alizeura, vaThomas Marambanyika, vaBrighton Ushendi Baba, vaDebson Mchena navatafadzwa Benza. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vari kufara neutungamiri utsva uhu.
Tukufara because sezvatanga chitaura kuti zvo tuda kuti zvo board redu ringe riri balanced in terms of vanhu vecorporate nevanhu vane experience ebora nevakadzi zvikare. Saka tiri kuona kuti board rasarudzwa rabva rati gejike gejike mune zvese zvataishumira.
Vatungamiri venhabvu ava vakasarudzwa nemugovera svondo rapera uyezve vachange vari pabasa kwemakore mana anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadi.
Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mamwe masangano anomirira vanotengesera mumigwagwa anoti gore rino riri kuratidza kuti zvinhu zvichange zvakaoma sezvaratidzwa nekusafamba zvakanaka kwezvinhu munandira. Mutungamiri mutsva weZimbabwe Football Association ZIFA vanxobile magwizi vovimbisa kuti nhabvu ichange yotambirwa muNational Sports Stadium munguva inotevera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle kuStudio 7 ngesonto mhla ka 2 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The constitution in Zimbabwe cannot be amended willy-nilly. Umuntu who is a constitutionalist must just abide by the constitution.
Kuyandlondlobala ukufuthelana kubandla lezano PF phezu kwemizamo yokuqhelisa umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into efanele ihambe phambili ukukhulumisana bonke abathintekayo ukuthini ilizwe lilunge kumele babe khona kuhlalwe phansi kulungiswe lokho kuyikho okuhluphayo.
Iningi lidla imbuya ngoluthi ngenxa yokonakala komnotho. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuyaqhubeka ukudlephana phakathi kwamalunga ebandla lezano PF afuna umongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe lalawo athi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Isisekelo sombuso welizwe siphoqa uMnangagwa ukuthi achiye intambo zombuso ngo-2028 ngemva kokubusa okwamahlandla amabili. Kodwa abalandeli bakhe bathi kumele kwesulwe lumgoqo ukuze abuse kuze kube naphakade. Kepha abasekela umnumzana Chiwenga abagoqela abanye abalwa impi yenkululeko bathi kabasoze bakuvumele. Ukudonselana lokhu sokuphehle ukufuthelana okukhulu kubandla lezano PF. Iningi labantu makhaza lalo liyayiphikisa limizamo. Yena uMnangagwa usekuchilo waphinda ukuthi akalaso isifiso sokuqelisa umbuso wakhe. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mudenda Chilumbo.
Tina siti the constitution must be respected. The constitution in Zimbabwe cannot be amended willy-nilly to preserve one's ambitions. Umuntu who is a constitutionalist must just abide by the constitution. Finish. Not ukuthi eloko e waste our resources for what purpose? Into abangayinanzeleliyo abantu abaningi ukuthi abakwazi ukuthi uMnangagwa ubalekelani ukuze efune ukuhlala embusweni up to 2030. Into yokuqala ukuthi yena ukhulekela ukuthi efele esihlalweni ngendaba yamacala alawo agoqela icala elikhulu elombhuqazwe elokugrawundi.
Abasekeli bakhe bathi wenza umsebenzi omuhle kakhulu yikho nje befuna eqhubeke esembusweni.
Thina asikawuboni umsebenzi kaMnangagwa emathebelebenti as a region. Siyakwazi ukuthi seyakhile iHarare kumbe imbuzi interchange umgwaqo osembuzi okutshintshana khona izimota imigwaqo isibangani ama-spaghetti road yake khulunywa ngabanye kuseHarare. Thina asikaboni any development emathebelebenti. Alright, iBulawayo Cairo user yakhani. Umbuzo wami kubasekeli bona laba bathi uMnangagwa kahambi beyond 2028. iBulawayo Victoria Falls uya yakhani. Bulawayo Cholocho Road uya yakhani. iBait Bridge iBulawayo Road uza yakhani. iCross Date Binga Road uza yakhani.
Umnumzana Mudenda Chilumbo ulwela amalungelo kaZulu. Abantu abanengi bathi impilo iyayisiba lukhuni ngamandla eZimbabwe ngenxa yokudula kwezinto. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstart luthi intengo yempahla ikhwele ngesilinganiso sokulithumi lane ekhulwini i-14.6% ngedola leMelika ngenyanga edluleyo. Amabhizimusi amanengi lawo ayavala ngoba esithi akula nzuzo ayitholayo. Sixoxe lomnumzana efidlela Ncube ohola inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Izinto ezikhwelileyo yilezo abantu abazidinga njalo nje abazidinga usuku ngosuku, into ezinjengechukela, ezinjengesepe, ezinjengamahlamvu, ezinjengenyama, ezinjengamagwili, ezinjengerayisi, lezinye nje izinto ezisetshenziswa ezidliwayo. Kanti ke futhi lezinto ezingadliwayo ezinjengezokuxubha, ukugqoka lokunye lakho kukhwelile, kuhle zikhona le khatshana lalokho abantu abakuzuzayo. Kwenza ke babe balutshwana abantu abenelisa ukuthi bazithenge lezo zinto. Ukwenza njalo ukuthi abantu bengenelisa ukuthola ukudla okwakha umzimba bakuthole kathathu ngelanga kumbe kane kumbe kahlanu. Abanye njalo sihlangana lakho ukuthi bayalala bengadlanga ngenxa yesimo lesi esikhona.
Ungathi abathwele nzima kakhulu ngabantu bemadolobheni abemaphandleni kumbe kuyafana nje.
Impilo inzima ebantwini ngobuningi babo kungakhathalekile ukuthi basedolobheni noma basemakhaya. Kuya ngokuthi umuntu uyayizuza yini imali enele ukuthi akwazi ukuthenga lokho akudingayo. Bakhona emakhaya ababili abathathu bakwaziyo ukuthi bayizuze leyo mali mhlambe bethunyelwa imali njalo nje. Kodwa balutshwane kakhulu. Edolobheni kunjalo lakho. Ubunzima bukhulu kakhulu endaweni yonke. Impilo nje eqondileyo kayisekho ebantwini.
Kungenziwani Ncube ukuze kulungisiswe udaba lomnotho lolo?
Into efanele ihambe phambili ukukhulumisana. Bonke abathintekayo ukuthini ilizwe lilunge kumele babe khona. Kuhlalwe phansi kulungiswe lokho kuyikho okuhluphayo. Osomabhizinesi babe khona, abathengi babe khona, izisebenzi zibe khona, abepolitiki ngokuhlukahlukana kwabo babe khona, uhulumeni abe khona. Bonke abantu beZimbabwe nje bathi gwaqa etafuleni basebekhomba lokho ngabe kuyinkinga kulungiswe.
Umnumzana efidlela Ncube ngoinhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngoTabo Kancube. Namhlanje siqhubeka ngengxoxo esiqale ngeviki edluleyo nomnumzana Jubilee Mzinga Sibanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub. Sikhuluma ngodaba lweartificial intelligence. Siqala ngemizekeliso yalapho okusebenza khona iAI eZimbabwe.
Iuruza AI yenziwa yikampani yaseZimbabwe khona la ethiwa yiuruza AI, layo isebenzisa iartificial intelligence iyanceda kakhulu abalimi ukhangele la kwezempilakahle. Iyasebenziswa njalo futhi AI ukuthi incedise ukubona ukuthi nxa ukuthi umuntu bengabe elemkhuhlane bani. Iyasetshenziswa nje khonapha nxa abantu bethu befuna ukuthatha impikitsha behle bebone masinyane ukuthi umuntu engabe ebulawa umkhuhlane wuphi. Yena i-AI yenelisa ukwenza konke lokhu kubona ukuthi hayi nxa usibheka impikitsha le yenje umuntu lo engabe ebulawa umkhuhlane enjondo ngabe ebulawa umkhuhlane onjani njani. So yikho sibona khona ukuthi lakoze lohlangothini lwempila kahle ezibhedlela iyasebenza njalo futhi i-artificial intelligence. Khangele nxa sisibe ezimalini amabhanga ayasebenzisa i-artificial intelligence. Bayisebenzisa ukuthi benanzile nxa kuyuthi umuntu sekhomitha into enjenge-fraud kumbe nxa befuna ukwenza i-credit risk analysis ukuthi sibone ukuthi hayi umuntu lo singamboleka yini imali. Wonke lwekhana artificial intelligence yenelisa ukukwenza ukuthi behle bebone ukuthi hayi wena imali ungabolika ungayiphendulisa yini kumbe hayi behle bekuvalile phandle. Then okunye ngathi ngama-chatbot. Ama-chatbot asebenza kakhulu endaweni lezi zemali ngakenanzela. Amabhenki amaningi khathi seZimbabwe la nxa ungathi uyabuza bahle kuphendule masinyane loba kusekusule loba kusikhathi bani yahle kuphendule masinyane AI ukutshele i-chatbot uxube le-chatbot uyunikeze udaba lakho layo kuphendule. So ngingathi iyasebenza konke whether lihlangothi le-education ikhona iyasetshenziswa abantu bayisebenzisa kwesinye isikhathi iyasetshenziswa even ukulungisa izifundo ezinye zabe zitargeted ngathi i content iyabi relevant for abantu abaspecific and nxa ukuthi abantu bebe bafunda remote learning phana ngesikhathi se-COVID-19 bayefunda ngamafoni befunda i-UK emaklasini iyancedisa njalo futhi i-AI ukuthi improve imfundo kwelakithi.
I-artificial intelligence inceda njani abantu?
Iyanceda ngokuba iyahlenga isikhathi ngoba amanye eminye imisebenzi yabidinga ukuthi umuntu abe yenza iphinda. Umuntu uyenelisa ukuyenza nge-AI masinyane. Like, you know, AI njengomuntu ukuthi umuntu uyadinga. Njalo ngingathi ichiphile nxa sikhangele ngoba nxa yoni senza kayenzi ma mistake njengomuntu ukuthi umuntu uyaphambanisa kangako kaningi kangako yona hayi kayenzi ma mistake njalo futhi kuba kuhle ukuthi iZimbabwe thina njengabantu beZimbabwe siyamukela i-AI ngoba iyancedisa ukuthi icreate kumbe ukuthi idale amathuba omsebenzi ebantwini bonke ngoba nxa isiba khona so kutsho ukuthi kuyavuleka amanye ama-opportunities okuthi abanye abantu bethwele imisebenzi.
Abanye bayethuka ukuthi i-artificial intelligence ingaqala ukusebenza ilakho ukuphazamisa imisebenzi kumbe ukwenza ukuthi abanye basale bengasela imisebenzi sithethe imisebenzi yabo. Ungathini kulabo abayesaba lokhu eZimbabwe?
Sathanda ukuthi ngibatshele ukuthi i-artificial intelligence ibuyile lapho uzosincedisa ngisho njalo iyaguqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi. So kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana kwakuthe kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazareplacewa ngamakhompyutha amakhompyutha azabathathela imisebenzi kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukelwa i-technology entsha beqalise ukuyisebenzisa. So maybe ngingakutsho nje ukuthi abantu akumelanga besabe ukuthathele umsebenzi kodwa into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama-skills amatsha bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini.
Kusigaba sabatha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub ngodaba lwe-artificial intelligence. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uTabo Kancube.
Sibonge uTabo Kancube ngohlelo lwabatsha. Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko
kwethu.
Owenze
usenzi.
Ngiyalamukela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube. Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, silo mama unkosikazi Matilda Dube ongukansila sixoxa ngezamasiko. Ye, asiqhubekele phambili ke mama. Khonapha ukhuluma ngokuthi umuntu wayesithi nxa esiyakwenda alaywe kube lwe mthetho yonke leyo njalo lokunye okuhambelana vele lo mtshato. Ye, ngena khonapho
Ngikho sokufuna ukubangela
izinto ezimbi ukuthi uzosetha abantwana bami ethifeni ngoba bezagcina zikhalisana emhlaleni ngacina sihluleka ukuhlala kahle abantwana sebehlala kabi abafana bengabekhaya sebecina bebona into ezingaqondanga ukuthi bazibona kade abafana bami siyahlala khatshana le siyahlala nabo babedaleli engabafana sizithina sisakhula obawaayo sithi yamhlabe sithi yalibiza uzothi njengomntwana ey'ndela kozwane elafunda kuhla khona khona uyazitshela lala lokumfana kumbe sekukhombiswa kozwane lo uvele usukwazi ukuthi ngoba wathi manje kade sihawa kwathiwa -child abuse siyabona so i-child abuse kumele azikhiphile lapho afuna khona bathibe thina sasithina sikhomba ubaba ulake ekhulule ukuthi kokwamzela afuna abakozwane abalazithanda baze bagubha bengalazithanda antiyabona into eyayiaiyeiso abalankomo abalazithala
ye so zikhonaqhubekaqhubekasibilima ye
abalankomo abalazithala uzafika udleni kumbe kobani abantu bakhona bayavuka ukuthi bayavuka bevuka njani but batho ukuvuka zebuhlungu ukuthi kobani bayavuka angifuni umntu angentela khona namajaha ayikhula aze akhule amantombazana awakhathesi baba awasakhuli ngendlela efaneleyo abantwana sebekhuliswa ngabesilisa abesilisa umntwana wayekhula aze akhule futhi ajiye ukwenza umntwana asejile nawe uzothiwa umntwana asekhulile nawe uyenze isintu sokuthi umntwana asekhulile uyenziwani manje abakhathesi vele uyalingakwazi ukuthi umntwana ekhulile kumbe kuyasekhelana ukuthi ungakhula uyeza so ukhule uyeza so asazi
hayi ke lamhlanje
umthetho wesintu
ye umthetho wesintu uthi
umnandi kakhulu nxa ungayilandela liyilandela egumeni iguma lakhona liyabe lipholile lilokuhlonipha lihlonipheka njalo abantu besigaba babulemhlonipho ukuthi ha kobani hayi lafana ngomuzi lwane ona ngenxa yendeko oyabinayo egumeni usuke laye uhlala ngabantwana batshoti lokhu akwenziwa lokhu akwenziwa lokhu akwenziwa
hhayi ke siyakuzwa kansela um inkosikazi Dube khona ngapho-ke insiza sibonge kakhulu ukuthi sibe lani ehlelweni lolu namhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke siyabonga kakhulu lingadinwe
kusasahayi lami ngiyabonga lami ngiyabonga sibili kakhulu
hhayi-ke isikhathi asisavumi okwanamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke beli lami umthembo osithembayo uGibbs Dube bengixoxa lonkosikazi Matilda Dube ukansila wakhona ngale eward 7 e-insiza asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
ngiyabonga
sibonge uGibbs Dube ngezamasiko kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalelanleya
Ngiyabonga ukungena ehlelweni namhlanje ngisithi sanibonani nonke balandeli baka Studio 7 nabadidiyeli bezindaba zika Studio 7 sibongela uNkulunkulu ohambe nathi emazweni okuzalwa saphinda sabuya singabaphilayo lokho siyakubongela ngiyanibingelela ngegama lika Jesu wase Nazareth manje namhlanje ngivakatshile lapha kwa Studio 7 ngivakatsha ngiphethe incwadi eka Luka 11 iqala evesini lokuqala khonapho ku 11 iyophelela lapha na ku 4 imidwa nje ewu 4 esiyoyifunda namhlanje engivakatshe ngayo lapha kwa Studio 7 isihloko sezindaba ke simi kanje sithi sona uJesu ufundisa ngomkhuleko yisho isihloko sezindaba leso wathi esakhuleka endaweni ethile esegcinile omunye wabafundi bakhe wathi kuye Nkosi sifundise ukukhuleka njengokuba uJohane naye wafundisa abafundi bakhe wayesethi kubo nxa nikhuleka anothi baba wethu osemazulwini maligcwaliswe igama lakho mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini usiphe isinkwa sethu sensuku zonke imihla nemihla usithethelele izono zethu ngokuba nathi sibathethelela bonke abanecala kithi ungasingenisi ekulingweni kodwa usikhulule kokubi nayo inkulumo yanamhlanje ekhulunywa ngulo mfundisi owabe nesibindi sokulanda uJesu uJesu wabuya wamnikeza impendulo ngokutshetsha lapha kubonakala lo mfundisi lo owaya kuJesu wayengumfundisi owatholwa nguJesu ngoba uthi yena lo mfundisi lokhu akukhulumayo wakubona kuyenzwa nguJohane kubafundisi bakhe kutsho ukuthi yena ungumfundisi kaJesu akusumfundisi owabanjwa nguJohane ungumfundisi kaJesu manje ufuna ukuyenza intando kaJesu ngokupheleleyo uya kuJesu uthi Nkosi besicela usifundise umthandazo uJesu umfundisa ngomthandazo lo omkhulu obhalwe emaBhayibhelini wonke ukuthi ngesikhathi sika 9 o'clock amasonto ayangena umfundisa ngawo lo mthandazo uthi anothandazana ithi baba wethu osemazulwini malidunyiswe igama lakho ewuwo umthandazo omkhulu owufunekwa nguJesu ukuthi elinye nelinye isonto noma omunye nomunye umuntu oyikholwa athandaze ngawo yiwumthandazo kaJesu wabe munye nje kuphela akamnikanga imithandazo eminingi lokho ke siyakubongela lokho kakhulu sibonga nalo umfundisi owaya kuJesu wayasicelela ukuthi yena ebecela sifundiswe kabutsha ngoba wakubona kuJohane uJohane efundisa abafundisi bakhe nathi ke asifundiswe sibe nalo iqiniso lokuthi sithandaza sisithini ngokutsho njalo ke siyabonga la mazwi angaka siyanibongela ke abantu bakwa Studio 7 ukuvakasha kwami ngizofika lapha nami ke ngiyabonga asiceleleni bonke abantu abagulayo abalele ezibhedlela nasemakhaya nasemibhedeni eyichisayo ngokuba ukugula kuyinkinga ebusuku emini kungcono ebusuku ukugula kuyinkinga uNkulunkulu asipholise izinhlungu ezisemzimbeni yethu nasemimoyeni yethu ngokutsho njalo ngiyabonga ke ngomkhuleko asibathandazeleni bonke abantu basemhlabeni siyanithandazela abantu benkosi nani vumani ukuthi umthandazo uyasebenza unisebenzele kuze kuyobe noma nini asiyivaleni ke le nkonzo yanamhlanje umusa wenkosi yethu uJesu Kristus nokudlelana komoya lapha emazulwini egameni likaJesu waseNazaretha kuze kuyobe naphakathi amen
sithi enkosi kumfundisi Richard Mvalelane le ya ngentshumayelo yakhe kuhlelo vuselela umoya Wezemidlalo uEzra Chisa Sibanda uxoxa lomsekeli kamqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uTry Ncube.
UTry Ncube ngumsekeli kaKelvin Khayindu umholi weBhoso. Walimane semncane wahlewekela udlala ibhola waqala uqeqesha lomdlalo. Nangu ilonda imbali yakhe.
Izelwe lapha empilo ngakhulela eVictoria Falls. Zele lapha ngo-1973 ngafunda e-Secret Admission eJambesi from grade 1 up to grade 7 and then i-secondary education yami ngafunda eMosi Yathunywa High School eVictoria Falls ngadlala ibhora but not at Premier League level kuma developmental sides division 2 division 3 division 2 siya ku ukuyayenza i-coaching yami because ngatsho ngalimala at an early age of 24.
Victoria Falls lapha akhulele khona wadlala indima enkulu kwezenguqu.
Ngibe ngu-player coach ku-Busy Island Football Club e-Victoria Falls, and then I formed a team called Sao Paulo FC e-Victoria Falls. Yayenza izimanga from junior level under 13 yaze yagcina siku-Division 1. Yagcina njalo i-producer i-soccer star of the year finalist uNkosana Suwela. Wayesayinwe yiwangi FC esuka kuSao Paulo FC eVictoria Falls.
Njengabathandi benguqu abaningi, uTry wakhula ebukela imidlalo yebhola kweBrithani e-English Premier Soccer League. Usebenzela amaqembu afana leBotswana Highlands Newtown, wasebenza ke leWange Technofiers kanye leqembu lamalahle elikhulu leWange, iWange FC. Wabuya wangena kuBulawayo City lapho asebenza khona wafika ezingeni eliphezulu.
2018 naba nguhead coach wayo assistwa ngucoaching Dube lo Chisa uJohannes Ngozi. Sawina i-league ka-Division 1, sabe singena u-Premier League. Hamba ngaqedisa i-season yami ku-1 2022 nguhead coach, nawina futhi i-league Pampana ye-Division 1, ngangenisiwa ngeku-Premier League 2022-23. Nasebenza as an assistant coach uBongani Mafu lo Nation Dube ngoba ngangiyela i-CAF A license leyifunakalayo.
Kuhalenda
zikhona wangena njani? Ngiqalisa u-2024 ngabe ngi-approach i-Highlanders FC, kwakuyisikhathi khonapho ngisayenza i-CAF A yami e-Tanzania. Ngangila choice ngaphandle kokuthi inhlembo ye-Highlanders, it's difficult to say no when Highlanders come calling.
Utry indoda ayithetheyo njalo elemuli uthi uzazama ngazo zonke indlela uthuthukisa iqembu lakhe lamahlalanyama ukuze abalandeli bebhozo bahlale bejabulile. Ngimele Studio 7 ngobulawayo igama lami u-Ezra Jesus Band.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu lemkhalandoda.
Bade ngihamba ngisebunyameni, wafika bazalwane bangishumaye.
Salubonani, salubonani kubalalelela kubalandele. Igama lami uVusimuzi Mhlanga, ngiqhuma enkayi okwamanje ngibele South Africa.
Uthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami bangandithola kulezi nombolo ku 084-320-9751.
Abafuna umculo wami bawuthola naku YouTube, bengabhala ukukhanya kwaseJerusalema bayithola ku YouTube la ku TikTok, ziyatholakala lezo ngoma kulezo ndawo.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kubalandeli bengisacela isupport ukuthi nami bengisupport kuze nami ngikhuphuke ngiye phezulu, ngilijabulisa ngengoma, ngiliduduza nangezingoma. Ngiyabonga.
Ayike kwanele mthwakazi omuhle, asidibaneni njalo kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo nguntungamilinkumo.
Sanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.